Madzimai akawanda mudunhiri anoti kuvhurwa kwemba yekumirira iyi pazvamavande Clinic Ward 10 kuShurugwe South kuchabatsira zvikuru kuti madzimai akawanda nepamuviri vakwanise kuuya kuzobatsirwa pachipatara ichi, izvo zvinotarisirwa kuti zvichaita kuti njodzi dzekufa kwaana amai kana kwevana pakubatsirwa dziite shoma. Kunyange hazvo munzvimbo yeShurugwe mune Shurugwe District Hospital, vebazi rezveutano vanoti zvamavande Clinic ndicho chipatara chinonyanyoshandiswa nevanhu vakawanda munzvimbo iyi, sekutsanangura kuri kuitwa namuzvare Mary Joe, avo vakafanira kubata nzvimbo yamukoti mukuru wepazvamavande Clinic.
Isusu pano pazvamavande, I can say we cater for nearly 26 wards. And we extend even to Chivi district. We even extend to Rishavani district, especially Matenda, because it's more to Shurugwe than Rishavani. So this waiting mother shelter is helping us in that these women, they access the bathing facility within Zvamavande Rural Hospital.
Vebazi rezveutano mudunhu reMidlands vanoti gore rapera mudunhu iri makafa madzimai makumi mana nevapfumbamwe panguva iyo vaibatsirwa, uye vatanhatu vavo vaive vemunzvimbo yeShurugwe. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti madzimai matanhatu pamadzimai chiuru chimwe chete muZimbabwe vari kufa vakazvitakura pagore rega rega. Muzvare Joe vanoti vanotarisira kuti njodzi dzakadai hadzichazoitika nekuda kwekuvepo kweimba yekurindira yakavakwa pazvamavande Clinic iyi. Mumwe mudzimai akazvitakura ari pazvamavande ndimuzvare Priska Masvaya, avo vanobva kuHanke Mission chinove chinhanho chinopfuura makiromita makumi maviri kubva pazvamavande Clinic. Muzvare Masvaya vanoti vakauya kuzogara pazvamavande nekuti kwavanogara hakuna nzvimbo yakadai.
Ndakauya pano kuzogarira nekuti pano pazvamavande ndo kliniki hombe yekugarira, kwedu uku kwange hapakuna dzimba dzekugarira.
Mumwe zvemudzimai ane pamuviri ari pazvamavande Clinic ndeamai Mo Blessing Mbinda, avo vanogara kuchitora pamuganhu weShurugwe neChirumhanzu. Amai Mbinda vanoti vakauyawo kuzogara vari pazvamavande nekuti kuchitora kwavanobva hakuna nzvimbo yakadai. Vanotsinirawo kuti kuvepo kwemba yekurindira iyi kunobatsira madzimai akaita saivo vanobva kure nekliniki yezvamavande.
Tinobva kunonzi kuchitora, takauya pano kuzogarira nekuti ndo pane kliniki hombe iri padhuze nemashelters. Pane pekugara pakanaka pekuti vanokwanisa kugarira, vanokwanisa kugarirawo kwakanaka vachiwana mvura nedzimba dzakanaka. Kwedu kwatinogara hakuna dzimba dzekugarira.
Zvamavande Waiting Mothers Shelter, iyo yakavhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu svondo rapera, yakavakwa nemari inopfuura zviuru makumi mashanu zvemadhora. Mari iyi yakatsvagwa nesangano reWomen's International Coalition kana kuti WICO kubva kuCanadian International Development Agency, uye chimwe chidimbu chemari iyi chakabva kuhomwe yeTongogara Community Share Ownership Trust. Imba yekumirira iyi inokwanisa kuchengeta madzimai makumi matatu panguva yega yega. Kunze kweimba iyi pane imwe imba diki yekubikira pamwe nekuwachira. VaRex Maveza ndiSabhuku, uyewo varivo sachigaro weVillage Development Committee yezvamavande ward. VaMaveza vanoti vagari vemunzvimbo iyi vakabatsira pakuvakwa kweimba inogara madzimai akazvitakura nekuforoma zvidhinha zvekuvakisa pamwe nekutsvaga vavaki.
Takaona zvakakosha nokuti idzo dzimba dzamunoona iyo maraundi awo akanga ari kwavaigarira ikoko. Saka vavauya tikaona kuti zvakakosha chose kuti vanhu vaiwane vobheta upenyu hwakanaka kuti vainde vapinde panzvimbo yakanaka. Hatibetserei, hakuna munhu otibetsera kunze kwekuti tizvibetserei isu. Kana tadowana dhona unoti ndauya kokubatsirai, hatichibatsirai.
Bazi rezveutano rinoti rine donzvo rekuti pasava nemadzimai kana vana vanofa pakuzvarwa. Bazi iri rinoti chirongwa chekuve nedzimba dzinogara madzimai akazvitakura anenge ava kuda kusununguka muzvipatara zvekumaruwa chakanangana nedonzvo iri. Vebazi rezveutano mudunhu reMidlands vanoti nekuda kwekuti zvamavande Clinic inoshandiswa nevanhu vakawanda vemuShurugwe, vakanyorera gurukota rezveutano kuti ikudziridzwe kuve District Hospital. Studio 7 anakwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa kuti chikumbiro ichi chave papi. Kunyange hazvo zvikumbiro zvakadai zvichitora nguva, pari zvino madzimai akaita samuzvare Masvaya naamai Mbinda vari kurara vakasununguka vachiziva kuti kana nguva yavo yekubatsirwa yakwana vanowana rubatsiro urwu pakarepo. Ndakamirira Studio 7 pazvamavande Clinic kuShurugwe, ndini Taurai Shava.